Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wemugovera chikumi 23, 2018. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Inotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopona nepaburi retsono zvichitevera kuputika kwaita bhambu muWhite City Stadium kuBulawayo. Vanhu vakawanda muhurumende kusanganisira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi, sachigaro weZANU-PF amai Opamuchinguri Kashiri nevamwe vanokuvara zvichitevera kuputika kwebhambu kuWhite City Stadium.
Zvinotyisa zvikuru kuti kochi chaakuitika muZimbabwe, uyezve zvinovhundutsa kuti kana zvichiitika kumukuru wenyika, ko vanhuwo zvavo zvinozofamba sei.
Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzinoti mapurisa anofanira kushanda zvakasimba mukuona kuti vose vari kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vachengetedzwa zvakasimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopona nepaburi retsono zvichitevera kuputika kwaita bhambu muWhite City Stadium kuBulawayo. Bhambu iri raputika apo vanga vobva pamusangano uyu. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vatsigiri veZANU-PF vanga vari pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti paita kurira kwatyisa zvikuru patende yangaigere vakuru vakuru vebato reZANU-PF. Apo mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanga vava kubuda mutende iyi vachibva pamusangano uyu mushure mekunge vapedza kutaura. Mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Charamba vaudza Studio 7 vari parunhare kuBulawayo kuti vaMnangagwa havana kukuvara muchiitiko ichi uye vabva paWhite City Stadium vachimhanyiswa kuState House yemuBulawayo kwavanochengetedzwa. Vacharamba vati mutevedzeri wavaMnangagwa vaKembo Mohadi ndeumwe wakuvara pachiitiko ichi. Vacharamba vati vanochengetedza nyika pamwe nemapurisa vave mubishi rekuferefeta kuti chii chakonzera kuputika kwavari kufungidzira kuti ibhambu. Kunyange hazvo mutauriri wemapurisa amai Cherith Charamba vanga vasiri kudayira nhare mbozha yavo. Vacharamba vati vaMnangagwa vamhanya kuchipatara cheMatadei chiri muBulawayo, uko kunonzi kwamhanyiswa vaMohadhi pamwe nemudzimai womwe wevatungamiriri venyika vaKonstantino Chiwenga, amai Mary Chiwenga. Vacharamba vati vaMohadhi vakuvara makumbo, asi hatina kunzwa kuti amai Chiwenga vakuvara pai uye kuti murume wavo akuvarawo here kana kuti kwete muchiitiko ichi, sezvo patanga tichitaura navo parunhare vange vave kupinda mundege nemutungamiriri wenyika vaMnangagwa vakananga kuHarare. Zvichakadai, vaMnangagwa vaudza nepfenyuro yeZBC kuti sachigaro webato ravo amai Opamuchinguri pamwe nemutevedzeri wemutauriri wedare reparamende amai Mabel Chinomona ndevamwe vevakuvara, uye vati pane vanhu vari kuda kuvauraya vasiri veMubulawayo vavati vanobva kunze kweBulawayo vakaronga izvi. vaMnangagwa vakabvumhanyiswa kuSouth Africa mushure mekupiwa chefu pamusangano wakaitwa nevaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe kuGwanda gore rapera. Kunyange hazvo izvi zvaitika, vaMnangagwa vati vacharamba vachienderera mberi nekutsvaga rutsigiro vachiti chiitiko chanhasi hachisi kuvatyisa uye vati kubva pakatanga vemapato kutsvaga rutsigiro munyika manga mune runyararo. Muzinda weAmerica muHarare washoropodza zvikuru kurwiswa kwaitwa pamusangano wavamunangagwa. Muzinda uyu wati mhirizhonga dzemhando yose hadzitambirwe. America yati iri kurangarira vose vakuvara muchiitiko ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Imwe nengo yeZANU-PF yanga iri pamusangano uyu vabelief gaule vanoti vaona kuputika kwaita bhambu apo vanga vari kuwhite city stadium kumusangano webato ravo.
Rali yanga yatopera, president akatopedza kuadressa, vaita vote of thanks kwanamatwa, president atotobuda manje, bhombo racho ratoputika president achibuda ipapo, and ratokuwadza vanhu vese vanga uri padhuze na president ipapo. But president ambo escape nevamwe vake, but kuna vanhu vakuwara wakati one day
kwa president,
security ya president nezvino nevamwe vakadaro na vamwe nima top leadership ya party yakakuwara imwe yacho.
President vanga vari kure zvakadini nebombo iri?
Anga ari padhuze steric, padhuze chaiko chaiko, padhuze. Ndekutaura izvozvo hama yangu handisati ndamboona chinhu chakadai paupenyu hwangu hwese.
Vakuvara vamaona vangani uye pane vamunoziva here?
Yes, vakuvara vari kuchipatara chomusangano wedu vamai Kashiri opa Muchinguri Kashiri na deputy speaker Mebo Chinomona na national commissar General Rugege na vice president vedu Mahuba Muhadi na mudzimaiwo wa vice president vice president Orale Muchiwenga.
Vakuvara zvakadini?
Handina ruzivo kuti vakuvara zvakadini, but zvandinoziva vari kuchipatara chichitaura izvozvo vange vachikupatara.
Pane
president anotigadzirira kuno vaona iko.
Pane vafa here?
Pane vamwe vafa, kune vamwe vatofira ipapo pa stadium.
Mungaziva kuti vangani?
I'm not very sure, but ndambonzwa kwanzi vaviri, but I'm not very sure.
Ko imimi munonzwa sei vagaule?
Inini chete maziso angu handizivi kuti mhepo yacho yakabuda ipapo pakubutika kwebhomba. Ndofunga kuti yapo ndikanganisa maziso chete, but ndiri kunzwa maziso angu ari kurwadza, ari kundirwadza right from the time ndabvapa stadium ipapo ndidriva ndichienda kumba. Ndambova nedambudziko chairo rokuti ndange ndirwadziwa maziso angu ari kundirwadza, but ndozopedzisira ndoenda kuchipatara kunoti ndoona madhokotera kuti ndione kuti handina kukuvara maziso here.
Nengo yeZANU-PF vabelief gaule vachitaura vari parunhare vari muBulawayo. Nyanzvi munyaya dzematongero enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa Mavhinga vanoti zvaitika nhasi muBulawayo zvinhu zvinofanirwa kutorerwa matanho akasimba nehurumende. VaMavhinga vanoti mapurisa anofanirwa kushanda zvakasimba mukuona kuti upenyu hwemutungamiri wenyika hausi munjodzi. Vatiwo munguva ino yekutsvaga rutsigiro mapurisa anofanirwa kuchengetedzawo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa kuitira kuti pasaoneke pachitika zvinhu zvinogona kuzopa veruzhinji kuti vafungire kuti zvine chekuita nemabasa ehurumende. VaMavhinga vatiwo vamwe vatungamiri vemapato vari kukupidza musarudzo yemutungamiri wenyika vanofanirwa kuchengetedzwa nemapurisa.
Zvinotyisa zvikuru kuti kochi chaakuitika muZimbabwe, uyezve zvinovhundutsa kuti kana zvichiitika kumukuru wenyika, ko vanhuwo zvavo zvinozofamba sei. Chinodiwa iko zvino ndechekuti mapurisa nevamwe vanoferefeta ngavafe vatsvagurudze nyaya iyi nekukasika zvakadzama, kuitira kuti vanhu vaita zvinhu izvi vasungwe vaiswe kumatare edzimhosva nekukasika.
vamwe vese ava vari kukwikwidzavo vangadirwa chinyi
hurumende inofanira kunge iine nzira yaingava nayo yekuchengetedza vanenge vachikwikwidza vatungamiri nekuti zvinozoitwa kune dzimwe nyika kuti pasawane chinoitika kwavari tirimwewo divi nderekuti zvaitika izvi zvinofanira kuti pave nekukurumidza kugadzirisa nekutsvaga kuti ndivanani vazviita voitwa kumatare edzimhosva kuitira kuti zvisazoitikazve zvinoda kuti zvishandwe nekukasira zvinhu izvi
kana tatarisa zvaitika izvi zvinotiudza chinyi pamusoro pesecurity muzimbabwe
zvinoreva kuti security haina kunyatsa kukwana haina kusvika pakanaka chaipo nekuti kana tichitarisa panyaya dzavamunangagwa gasi kekutanga zvichinzi panga paita chakaita kuvadziringa mugore rapera pane nyaya yekunzi vakapuwa chikafu chine muchetura iko zvino zvava kunzi pane chadhuuka pavanga vachitaura vamwe vanhu vakakuvara vakawanda zvinoratidza kuti hapana kuchengetedzeka kwakakwana kuripo kunoda kuti kuwedzerwe kwete chete kuna vamunangagwa asi kune vamwewo vari kukwikwidza vachitungamira mapato akasiyana vana mai mujuru vana vachamisa nevamwe nadokta ngosana mwoyo ngavabatsirwewo vachengetedzwe
zvinoreva chini kune avo vari kukwikwidza
mucherechedzo kune vari kukwikwidza kuti ngava tarisezve nyaya yekuchengetedzeka yesecurity kuti dzakamira sei uyezve ngavatarisezve kuti kana paine chinenge chichigona kuitika kana pakutaura ngapagare pakagadziriswa panenge paine vatauriri nemafambiro avo ngazvigadziriswe zviongororwe mapurisa ngaange aripo achichengetedza nzvimbo dzakasiyana siyana ndo zvinoda kuti zviitwe kuti pasaitika njodzi dzakadai nekurasikirwa neupenyu kana kukuvara kwevanhu vasina mhosva
chamunoona chingaitwe nemapurisa kana kuti nhavo vanochengetedza vakuru vakuru chingaita sechipi
iko zvino nyaya yaitika iyi ngapave netsvagurusa yakakwana nekuferefeta kwakakwana kuitira kuti kana kuine vanhu vari kuzviita variko vanozivikanwa ngavabatwe kana vachinge vabatwa vobiswa munharaunda voendeswa kumatare dzimhosva nekumajeri kuitira kuti zvizivikanwe kunzi vaya vakazviita havachisiko asi zvakarewo posimudzirwa nyaya yekuchengetedzwa kuvatungamiri pamafambiro avo pavanenge vachitaura nepavanenge vachifamba zvose zvichionekwa kunzi zvakamira sei vakachengetedzwa nemapurisa izvi zvitsva zvinotyisa zvinovhundutsa kuti kochii chava kuitika
nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari mukuru wehuman rights watch kuchamhembe kweafrica vadewa mavhinga vachitaura vari parunhare kusouth africa
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 7270 ne13630 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 pashortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930 6040 ne15460 pashortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318 nhamba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepenyurawo chirongwa chedu pafacebook cheLet's Talk ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza4 pm kusvika 5 pm musi wechishanu kubva na445 pm kusvika na515 pm musakanganwe kufarira Facebook peji redu revoa shona
yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika mauto emuchadenga emuiraq anoti akarwisa syria akauraya nhengo makumi mana neshanu dzechikwata cheislamic state bazi remu Iraq Red Joint Operations Command rinoti ndege dzehondo dzemhando ye-F-16 dzakarwisa dzimba nhatu muguta reHajin umo vakuru vakuru veIslamic State vaiita musangano. Vanhu vakaurayiwa vanosanganisira mutevedzeri wegurukota rezvehondo, mukuru wemapurisa uye mukuru anoona nezvekubuditswa kwemashoko muchikwata cheIslamic State. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica. America yataurira Russia kuti isunungure nekukurumidza vanhu vose vakasungirwa zvechitendero nezvematongerwo enyika. Mugwaro ravanyora vanotaurira bazi reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika, Ama Heather Nowet, vati America haisi kufara pamusoro peuwandu hwevanhu vari mumajere ekuRussia pamusoro pechitendero chavo kana zvematongerwo enyika. Masangano anorwira kodzero dzevanhu uye akazvimiririra anoti vasungwa ava vanopfuura 150. Amai Nowet vanoti vanotyira magariro neutano hwevanhu vana vekuUkraine avo vari kuramba zvekudya. Vana ava vanoshora Russia zvikuru pakutora kwayakaita Crimea. Vasungwa ava vanoti Ole Sentsov, uyo akatongerwa makore 20 mujere riri kunzvimbo inotonhera zvikuru yeArctic Circle. Stanislav Kliek, uyo akapiwawo makore 20 mujere uye ava kurwara nepfungwa mushure mokutochwa mujere. Oleksandra Shumkov akambumikidzwa kuUkraine uye Volodymyr Baluk akaiswa mujere nekuti akange asimudzira mureza weUkraine muCrimea iyo yakabvutwa neRussia. Amai Nowet vanoti pamusoro pezvo America inonetseka nenyaya yaOyub TTF, uyo airwira kodzero dzevanhu akapomerwa mhosva yokushandisa zvinodhaka muChechnya. Amai Nowet vanoshora kusungwa kwevatendi muRussia, kusanganisa Dennis Christensen wechitendero cheJehovah's Witness akasungwa muna Chivabvu 2017 pamwe chete ne20 evamwe vake. Zvekare, pane vasungwa vashanu vechichendwe yeScientology vagara mujere kubva muna Chikumi 2017. Pamusoro peava, pane vechiMoslem vari mujere vanopfuura 12. Amai Nowet vanoti America inoda kuti vasungwa vese ava vasunungurwe uye kuti Russia irege kushandisa mutemo kudzvanyirira vatendi nevanoita zvematongerwo enyika, nekuti vanhu vemuRussia vanofanirwa kuva nerusununguko sevanhu vose pasi pose. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica, maaverengerwa neni Tanonoka Wande. Tochienda kuna Marvelous Mhlanganya huye achitipa chirongwa chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotaritsa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro nemumwe mudzimai wechidiki ari kupinda iye musarudzo dzekuita mudare mudunhu reHarare West. Regai tiende kwavari tinzwe kuti ndiani uyezve zvii zvavari kuvimbisa vanhu vemudunhu iri.
Zita rangu ndinonzi Johanna Mamombe. Ndakamirira bato reMDC Alliance rinotungamirwa navachamisa. Ndiri member yeParliament and also ndichibva kuconstituency yeHarare West.
Zvii zvamungati imi semudzimai wechidiki makarongera vagari vemuHarare West zvisati zvaitwa pari zvino?
Zvatakarongera vagari veHarare West zvakati wandei. So inini ndakatarisana neHarare West, ndiri kutaura kuti chinhu chekutanga chatichange tichida kunge tichinoachivha kuParliament iissue yekuti inini am a trained molecular biologist, ndiri munhu akadzidzawo nezveutano. So ndiri kuda kuenda kudare reParliament kuti tinoona nekuongorora mitemo yadzikisirwa pasi yehealth So ndozvinhu zvatida kunotigadzirisa kuparliament kuona kunoti aiwa zvipatara zvinge zviri affordable kunyanya-nyanya nyaya yekancer because ndiyo yandakatasana nayo muzvidzidzo zvangu because tinoona kuti madzimai vazhinji ndo vari kufa vari kutambudzika necancer because even munyika medu chaimo kana government iripoi haitozive kana kuti yotii mairirano nenyaya yehealth iyoyi chechipiri semunhuwo akabva kune boka rinotungamirira vadzidzi rezinasu tiri munhu ari interested nenyaya yeeducation nyaya yedzidziso kuona kuti tizive kuti education yedu inowanikwa zvakafanira is affordable iri accessible and also we want my academic freedom munyika yedu yeZimbabwe so atidi kuti vana vechikoro muma universities vange vachidzvinyirirwa vachibata sounhaka vachimbunyikidzwa kodzero dzavo muzvikoro so ndo chimwe chinangwa chandoda kuendera kudare reparliament chechitatu ndiri kutaura chitsutsu semusangano weMDC Alliance tine bumbiro redu ratiri kutaura tine policy yedu yatiri kutaura nezvayo inova devolution so ndo chinhu chandiri kunotarisana nacho kuti nyaya yedevolution ichanobatsira futi kuHarare West kuti tikaimplimenta issue yedevolution iyoyi zvichanobatsira kuti malocal authorities edu kana kuti macouncils edu ange ari equipped kunge vachizviitira zvaunokwanisa kuita vachiita madecisions avo vari kumalocal authorities ikoko so that constituency yedu yeHarare West inokwanisa kusimudzirwa nekubudirira nemadecisions anenge achingoitwa at a local level so ndo zvinhu zvandiri kutaura izvozvo ndichitarisawo kuti inini ndichange ndichiengejawo community yedu yeHarare West ndichivapa mafeedback tichisangana navo nguva zhinji tichitaurana kuti toita sei kuti Harare West yedu inge ichibudirira apa ndiri kutaura kuti tichange tichiengeja vanhu vaya vanoita mabusinesses avo because ndivo vanhu vanokwanisa kushandira community yedu so inini ndichange ndichingoprovidawo leadership yekuti ndinge ndiri a go between vanhu vavo vanoita mabhizimusi avo also nemaresidents emuHarare West
tiri panyaya iyoyo pane vamwe vanoshorawo kuti tichiona kuti irori dunhu reHarare West rakange rakamirirwa namhosva rejustina majome vebato renyu reMDC asi pari zvino kuti vakuenda vega sei makaona zvakakosha kuti madzimai muwanikwe muchirwisana mudunhu iri
chekutanga chandinoda kutaura ndechekuti isusu sebato reMDC Alliance tine mitemo yedu inotiguida pakuita zvirongwa zvedu apa ndichitarisa munyaya yemaelections Harare West iconstituency yakatosarudzwa kuti ndeyemadzimai ndo chinhu chekutanga so kana tichienda kumaelections akaita sanika tinawo sa30 July Harare West muMDC iconstituency yakange yakareserverwa for madzimai so ndosaka muchiona kuti panongokwikwidzana chete madzimai ende inini semumwe wemadzimai efanha kukwikwidza ndosaka ndanga ndakazvipira kupinda muprimary election
iwa nguva yedu ndiyo yaita shanje tinokutendai muzvare Johanna Mamambo kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muwashi Washington.
Tomboenda kuna Jonga Kandemiri achitiudza zvinoitika muupenyu hwedu our lives.
Dinogamuchira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzira ichirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka rekubata vafa Jiwo Marowa vanoshanda nesangano retinoda trust ava vari kuita basa guru kwazvo rekuunganidza shangu kana kuti bhutsu dzavari kuzopa kuvana vechikoro vanoshaya pasi pechirongwa chavo chedonate a shoe campaign. Togamuchirai nemufaro muchirongwa chedu vaMarowa.
Aiwa, tinotenda baba, thank you so much.
VaMarowa, makafunga sei nyaya yekuti munge muchiunganidza zvipfeko zvakaita seshangu zvatonzwa kuti muri kubatsira vana zvikuru vanotambura?
Takatanga kuenda Prize Giving Day kumusha kwachikoro chandakadzidza kwaMurewa. Ndasvika ipapo ndopatakaona kuti vana vazhinji vari kuwana maprize, vari kuwana mubayiro, vana vari kufamba vasina bhutsu. Ndopatakauya pasocial media paFacebook tikataura kuti pane vana vana mubayiro asi vamwe vacho vari kuenda kuzvikoro vasina bhutsu vachifamba makiromita akawanda vasina bhutsu. Ndopatakatanga kuwana support and vanhu vakatanga kutibatsira zvinotyisa. vanhu vari kuresponda. Munhu ari kunzwa kuti aiwa dai ndaitawo chinhu chakanaka, ndangoitawo kuti mumwe mwana apfeke bhutsu. 2017 ndopatanga muna January.
Saka kubva muna 2017 kusvika pari nhasi, mabatsira vana vangasvika vangani?
Vanosvika 2048.
Asi zviri kutambirwa sei nevanhu vemunharaunda mamuri kubatsira?
Tiri kutenderera Zimbabwe yese. Takatanga nekwaMurehwa, tikaenda kuMount Darwin, tikaenda Hurungwe, tikaenda Masvingo, tikaenda kuMukai. Ezvino zvitanga tangombomira zvedu kuti tichibuda kuenda kunopa bhutsu nekuda kwemakampeins ariko kuti vanhu vanozofunga kuti kuita zvematongerwo enyika. Asi bhutsu dziri kuuya zvokuti maelections achingopera tikutoenda kwaMutare. Vanhu vari kutambira vari kutsigira zvinotyisa and tinotenda nevese vari kutibatsira.
Munosarudza sei vana vamunobatsira?
Team yedu yanoenda paground, vonoona, vonoidentify vana vane need, then vozoteera kwakuenda kunochivapa. Vatatanga taona kuti vana vangani, zvikoro zvipi zvine need stereke.
Vazhinji vanoona mumafacebook nemasocial media imomo kunzi kuna Fajio Maroa ari kubatsira nenyaya yekutsvagira vana bhutsu. Fajio Maroa akaberekerwa kupi?
Ndakaberekerwa kuZumba kuraseke uko. Ndakaberekwawo mufamiri yevana vatanhatu, ini ndiri mukomana wechitatu. Uyezve ndakaberekwawo baba vangu vari munhu ati kure, zvekuti patakazokura vanga tisakwanisewo kuti tikwanisewo kupfeka bhutsu. Saka kupfeka bhutsu ndakaona kuti zvine effect yazvakaita muupenyu hwangu, zvine zvazvakandikanganisa. Uyezve ndinonyatsonzwisisa kuti kusapfeka bhutsu chii, and ndiri kuona zvazviri kuita kuvana kana ukapa bhutsu. So far takakwanisa kuti titeere vacho vatakapa bhutsu, tikaona kuti kana magonero avaita chikoro vakaimprova zvinotyisa kupfuura pavanga vachienda kuchikoro vasina bhutsu.
Sei makafunga bhutsu?
Takati bhutsu nekuti pasi panotonhora. Asi pano vana vari kufamba madistance akati rebe. Vana kuzvikoro uku kwavari kuenda kuzvikoro, kumwe kwacho hakuna utsanana wakanyatsoti tsvikiti, zvekuti hazvina kunaka kuti mwana atsike tsvina dziri mumatoireti. Vazhinji macho kune tsvina zvisina kunaka. Saka takaona kuti zvine zvazvinoita kumwana kana akutsikawo mutoireti aine bhutsu.
Aiwa, ndatenda zvikuru vaMarova nebasa ramuri kuita.
Aiwa, tinotenda baba, tinotenda. Thank you so much. Tinotenda nemusoro kutitsigira. Rambai muchidaro. Mwana wako, mwana wangu, chidiki diki chaunofunga kuti waiita ichocho, kune mumwe munhu anofara zvisingaite. Kune mumwe upenyu hwaunenge washandura, zvisinei kuti mwana wako kana kuti mwana wani. Uye Bhaibheri, shoko raMwari rinoti ko ukaita chakanaka haungafariwo here.
Manga makateerera kuna vaFajio Maroa vanoshanda nesangano reTinoda Trust, avo vari kubatsira kuunganidza shangu dzavari kupa kuvana vanoshaya pasi pechirongwa chavo cheDonate a Shoe Campaign. Anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Tinotenda Jonga Kandemiri. Tombwe.
Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons.
Tombo tarisa zvabuda mumitambo ye World Cup nhasi. Mumutambo wemugroup F, Mexico yakunda South Korea 2-1. Ukuo mumutambo we group D, Belgium yakunda Tunisia 5-2. Mumutambo uri kutevera na 8 p.m. ndewe German ne Sweden. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiri weZANU-PF uye vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanopona neburi retsono zvichitevera kuputika kwaita bhambu muWhite City Stadium kuBulawayo.
Nyanzvi munyaya dzematongero enyika dzinoti mapurisa anofanira kushanda zvakasimba mukuona kuti vose vari kukupidza musarudzo yemutungamiri wenyika vakachengetedzwa zvakasimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mozha, dzitumbirei kustudio 7 at VOA News. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC.
So,